Isu panyaya masalari tagara tangatikiliye kutini. Masalari ziedu tukumada arima United States dollars. Seku uwira na kwa takaita neurumende muna 2012. Kuti mariedu ye masalari inengeri ma United States dollars. Ende mario yo yaga achinji kwa kuitu kwa kuma bond note ichi nziri 1:1. Saka istirikuti atina mosho ya taka parawe apana chirangano cha taka puta kudiwile wa shandi. Wakaputa chirangano ichi urumende. Ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri mari yanzi 50% increase yemasalari iyo isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa takonsa kuti mamemba edu
saka vati kudi
awanika acha rejecta avaramba kutambira danho iroro rekuti salari yanga ichimupiswa ne 50% iri kuma RTGS tatiri kuda mari yedu iri zvayanga iri iri kuma United States dollars.
Ko pa COVID alaweza pa muruti kudi?
Ino tambira edu nyaya ye COVID-19 allowance. Nekuti nyaya yatangataka garataka taura. Asi tukutaura kuti nyaya dzema salaries dzataurwa kunzi panguva pachaiswa statement nehurumende kuti wa increase so and so figures. But nyaya dzema salaries dzinogarirwa pasi vanhu vachitaurirana hadzingo imposwa right? Decision inongoitika kana yango imposwa kuti hakupa vamashandi mari yakati vashandi wano vamiriri wavo isiri vatungamiriri vashandi saka taifanenge tawirirana mune zvese tagara pasi tichionesana todii todii saka asi danho ratatora ndiroro rekuti taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalari iri kuenderera mberi uye isi ticharamba tichienderera mberi nekudimanda mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita.
Asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuamerica nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakawanda wanda.
Hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umboo huri kuiswa mungava mapepanhau kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari kutenga mishonga isinga exist wachiinflate maplies mama wachita mamillions nemamillions nekuti wanenge waine maconnection awaine mugovernment tichiona vakuru magovernment officials wachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinototenge dzichafema asi tos ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.